A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanga Nyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai, and also some bodies having been discovered in Mozambique, with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in. If you're on Facebook, you can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge, yikho lapho okwaba lo monakalo omkhulu kakhulu, iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu batshona, njalo abanye balahleka, laba balahlekileyo okwababikwa bathathwa ngamanzi. Ngakho imuli zaba zikwazi ukuthi bakuphi laba bantu. Sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabe ngabe yagqitshelwa phansi khonapho, yikho lokhe kugejwa. Sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu. Nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu, khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona. Kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo. Kuke kwaba le mpiko ethi hhayi akwabiwa kuhle, kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla. Abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi, kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo. Sabona njalo ukuthi kula inhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphetsheya langomakhelwane abancedisa eleZimbabwe ngosizo olutshiyeneyo olwemali, olwempahla, lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe. Njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni leyana embi. Kodwa abanye bathi hayi, kodwa nxa sizasuka lapha siza kuya ngaphi? Phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye, lapha esizasuka khona kukhona yini esiza kwenza? Yikho ke lapha ke esixoxa ngakho. Njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha, abanye besithi kukhethwana ngemhlobo. Kodwa namhlanje sibe nenhlanhla yokukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani, umfundisi Angiston Sibanda. Yena ke ngoinhlanganiso yeChurch and Civic Society Joint Forum bahambile ke lapho bafika bahlolisisa. Yena uthi hayi akusiqinisi ukuthi abantu bayancitshwa ukudla, ngoba yena kubonile ayisikho lokho. Sambuza nje okuningi, kodwa soze sichasise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela.
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle abantu bezana uPF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sase sisesaba ukuthi singayekela ukuthi sihambe yasibezibonele kuze sibe kwathi kuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu ngenhlanganiso njengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besilabo-Alethu Macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi-ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapho echimanimani lechipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine kwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub-committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-sub-committee yegender seinhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-sub-committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthiwa benza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abechipinge kumbe abechimanimani ukuthi kulenhlanganiso enje eletha ukudla okunje basemfika ngaphe usungena kukomiti eqonde ephathelane loncedo lwakho ozelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ezeshelter ungena kukomiti echiwa yi-UNICEF so kuqoxeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Angliston Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. He's saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distributes aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA.
Mm-hmm.
And if depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So you're saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo vari kupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa cheve chidiki che The Connection tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone Idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Macheso akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa urubatsiro rwavo. Rikaiti mbounzwa kubva kuna Alec Macheso kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Macheso anoziva achingoti babashero atiche kutanga ndakatoona Red Cross Society ndiiyomantaren ambassador ikoko kuti ndovanhu ri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza remabasa atangoitawo kubhakara tichikobatsira navo nevanhu vavi yangu saka takataenda kwakondo diri chipinge kwatakuenda kuchisumbanje kwakondo kunovakwaka kutore wabanu minda jau disi jaga saiwa na zimba uta asina kana zokushika na mvura iyo ne vamwe vakashaika ikoko vachiedza kuyambukawo kuvidzi tivanosiyawo vatakandosiya zokudya pakondo nembatya vakasiyawo ikoko vanosiyawo upfu neshuga zikazobva ikoko zikazoenda kuchimanimani kunova ndoo vakaitika zvakaitisisa kunyanya tinozachiona kana ndichida kunzwa kune kurungunzwa asi inandiri paground inini ndakaona zvandisiri kunge ndichikanganwa handiracho kwandiche kuti ndigona kuchikanganwa meso nekuti handakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisa kunyanya tinoona zvichirwadza isusu aitisiko zoti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndi baba nemai vatorwa nevana vaenda munhu iyeyo paari ndo vatakutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndi mai vatorerwa vana nababa vaenda mai ivavo pari zvino so zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumwoyo wavo munyama mavo vari kunyanya fungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhuivavo tingatsvaka ipi nzira tigenoke titsvage zvinovatova zvinovarapa vanoti taura tichitaura asi mupfungwa dzavo kana achinge azivi kuti muneighbor wako apa hapachina zvimba chegapo apa hapasina pane matombo matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa ndakabatikana kakaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe tiri pagiraundi yo neredrose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo kunokansera vamwe
apo tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yeChimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi. Regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuChimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengeta vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone Idai.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor yeba hotel. Ndakatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaone pari safe pane shelter. So ndakati kune team yangu kuti boys vurai madhoedo, vanhu ngavapinde tibabidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai. Day one tanga tine about 500 people panapa pahotel because tine two marooms, tine one lounge. It's a bit of a big space neimwe conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabatidza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them. First 2 days about 500 people, day one, day two, day three. Manamba akazotanga kudzika I think by day four, five, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth. Yeah, pari zvino we've got about between 80 and 100 ndo vari kurara pano pahotel. Tikuvachengeta tikuvabikira kunovabatsira in whatever way we can. Tanga tine a lot of support from the local community. We're working closely ne rural district council yedu ne ma private players ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear before the helicopters started coming. So ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo. It's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group Rwanda. Obviously my situation is angakasiyana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari uyezve vanova ivo vane hotera kuChimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mpengo recyclone Idai. Rikaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepa WhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi. Rikaitende kwavari tinzwe kuti vati chii.
Cyclone Idai, prepare the heart. Makadiko vanhu vekustudio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndoo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani nekuda kwokuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo iwe uri mupfumi unoda kupfuma kusvika munzara here.
Magadi vashamari vestudio 7 stara unonzi Timan. Ndinofara chose mukaodhi yangu pamhepo. Ndinowakunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita zvinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa. Vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vane vachiita zvinhu zvavo nemazvo, mapurisa anengashanda nemazvo. Asi pane imwe nyaya zve inoti tinetsei. Ndinokumbira kubvunza kune hurumende yeZanupiefu kana pari anondihwa anonzwa odhiyo yangu ari muhurumende yeZanupiefu. Mubvunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurohwa kuri kuti vatapiye nhau nekuti hazvina kutanga nhasi. Ndiwo mubvunzo wangu wekutanga iwoyo nekuti kana vachigona kurova vatapiye nhau mapurisa zvichinyararwa, mapurisa akarova vatapiye nhau aitadza kusungwa, kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatapiye nhau vaita panhu vafanira kurohwa. Saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndoko vari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika. Saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho, vanhu vasingasungwi. Ndo huri hwacho, ndo corruption yacho yatiri kuramba iyoyo.
Zita ndi general ndiri kugara ndiri muPretoria. Haini ndoda kuramba ndichitaura, handigoni kunyarara. Mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vatingati maGood Samaritans vakadonate rubatsiro kuti mhuri dzakawira tsaona zvedutu mupengo dzibatsirike, but what is on the ground sandizvo zviri kuitika. Ava vakapa vakangopa, havana kupa kuti vanopa patipi. Hatina kwatinoenda, hatina kwatinosvika. Rubatsiro gwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi zvisinei kuti ndewepati ipi.
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice. Star on WhatsApp, we had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing according to what she had seen on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I understand we have Alec Machiasu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him, and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machiasu babashero varipano pachirongwa iba ima uya mva mavinyora stare nyipana pamva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Hello babashero, makadii?
Murisei unofara here.
Aiwa tinofara tafara kuti tazokubatsai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa apa amuri kuita uye zve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone Idai.
Ndinotenda ipapo. Ndiku shanda ne Red Cross baka nditora kuti ndiri mwana Red Cross kuburikidza nemabasa tiki tichibatsira nawo ne vaka vezhinji munyika vanosangana nematambudziko akasiyana siyana akawanda saka ivo vaitrekawo mari marekodzi angu zvandaiitawo zvisingatozivi ake vakazouya kwandiri tikaita meeting navo ndo pavakazotinotauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuzoziva kuti enge munge muri chi imatali nabasa dai kukurudziprosi uku ndikava ndikazobvunzawo ndikati zvamaita chinhu zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handizivi kuti mazofunga sei kuti munge muri muchizotora nepakati pevaimbi takati wandei vakandipindura mbvunzo wavo vakati bodo chaita kuti tiuye kunoku ndechekuti tatichitrekawo marekodzi ako uye tirikufarira kuti zvinge tichinge tichishandawo newe ukunge uri mwana weresos tichishanda newe kuti ndiye fesi uso weresos zimbabwereso society ndakava kuti bhuzi iyi hadzamarara azvingazonzwisisa kuti ndakafara kuzi zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanyasa ndii ndirikungobatsirwa nazvino unowu tika tindouridzawo mashozi edu vanouya kumashozi rikubatsirwa ravari kutokana kuti muri tsedu dziri kutoonawo kurarama kubva ipapo saka ndakanzwa kufara ndichishanda navo uye nhasi unowu unoku zimbabwe ndiona ndakangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone Idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisati hatokwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhuye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichibvisa hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambudzwa nemvura kuenda kudivi remosambiki ikoko kune vari kutongovigwa ikoko varikuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vazive kuti munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu ndiwe muno mumosambiki vavangosangana saka vari mushishi tivadi tione kuchengetedza hama dzedu uye tichishama navo pamwe chete vemosambiki nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakari kumosambiki wakare ndo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tirikushandawo tiri pamwe chete tichishamawo tiri pamwe chete ininiwo kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipema ndichipema ndichione kubatsira vashina zvavainazvo munguva inoyi kunyanya panguva iyi yaiva dambudziko iyo yakadai rikurwadza saka rikurwadza harisikunzwisika zviri kurwadza asi tirikuti mwari ndo vadai ii mabasa ndiritoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione vatawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimanimani nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo
ndinoda kutenda kuti uku kuchinga zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatonga kuitwa kunge achivhurwa migwagwa kuti vanhu tiwane kunosvika ikoko tichi nedzimotokari kuti kwaisa yaendeka kureva kuti nzira dza dzakafushirwa dzine matombo miti yose yanga yakavhara nzira kwai zvino zita kunhu kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinova randiri kupemhera shuwa ndevekuti tine nherera dzasara dzisina vano vatariri vaona pamwe pane mwana wani asara vabereki vake vakaenda veka kuti pane mudzimai vana vo kanzi vakatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ngozi yangu kuti chero kanga vakai chaitokukakanga vakai zvakona kanotibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi ii jekisheni ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo iite seinokanganwa dambudziko riripo iri nekuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutorwara nepfungwa vaona munhu akamira pane matombo pakavharwa itoti ndopanga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikako vana chiona mwana akatobata vakabatawo bhutsu bhutsu yadhidhi wangu yababa kuri kurwadza kuri kurwadza angazi
baba chero batai makadaro pane muteereri ada kutaura nemi halo kola
makadi
ehe taurisa henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
nafeleki
ehe taura henyu tinzwi
ndiri kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha magariro edu kumaruzevha haana kunaka gavhumendi haitomboongorori haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha vanongoti sabhuku nomunhu wako havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kutii havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzi lendibhodhi inotarisa kuti o munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anonyimwa vaitirwa matongo wenyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaone andaita nhasi handina kuona chakasarisa kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pandipari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndobva kuzaka
tine vamacheso vari pano handisi kuzoti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndidangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zvavarambi vakadero vachikurumbidzirawo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangonzi nekuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit zvimubumbiriro mutemo
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sister vari panapa sir, we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem, especially in the rural areas where there is no real land audit, he says. He says people just settle wherever they want, and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened.
Yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala nqa kuyikuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuza khanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lomculi olodumo umnumzana Alick Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimani Mani simbonile kuba umabona kude nosichasisela ngomsebenzi awenzayo khona ngale la eChimani Mani ukuthi ancedise abehlelwe yingozi le yesiphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Mhm. Brigade dzoke kwamuri vamacheso timbodzoka futhi tinzwe saka pane zvamaona apa tingatarisirire kuti mushanyora rwuyo.
Ichopa ndikubudikidza ne zvaitika izvi. Tari zvieta kuti ndivane imwe nyorondo yeruvale urworu ichiwedzera kubva pane nyorondo yananga ndaunganidza asati paitika chiitiko ichi. Zvazoitawo kuti chiitiko chaitika ndirimushishiri kuti ndinge ndichipedzisa kudi ndinge ndichipfikisa chi rwuyo irworwo. Ndakuchitora zvandaona izvi ndakuchizvitora ndichishanda nazvo ndichiwedzera ndichitutsira pane chi zvanga zviripo nakare izvi. Ndakureva kuti ndatounganidza chii mashoko andatoonawo neari kutaura nezvenhau iyo yakaiti okesa kona dai isati yavapo rwiyo ratovapo kutara tichitotaurawo ne zvine chekuita nechiitiro chazoita izvi chazoitika jasi kwamakuru kupema nekutidinotambidza vasina zvavainazvo kupema uye nekunge tichipananawo dzidziso yekuti tinge tichiratidzana rudo tisati otaridza rudo kune mwana wamai vako chete titi mwana wamai vako shamwari munhu akatoberekwawo angava upi tese tivanhu vakaberekwa tinge tichidzidzisana chakanakira rudo handingati hangu ndokudzidzisa kuti iwo chiridzo tingoramba vanhu tichiziva kuti zvakanakira kunge tichibatsirana uye kugara kune kwakanaka iya nekuzviranawo mwoyo kuona kuti dambudziko rabata mumwe wako iroro usange uchiseka nekuti ri dambudziko mangwana rinogona kuyaone kwauri pamwewo vakauye mwari pachezvavo havatendi kuti vanhu tinge tichiitana zvakadaro tinofanira kunge tichitaridzana rudo nekuti nguva yatinorarama pamusoro penyika ineishomanana yatinozorarama inodzi yakareba ndoyaveya yekunge tatorwa namwari uye hazvisina achaziva uku upenyu saka iroro zvandaanidza izvozvo chichipanana dzidziso nekuona kuti ngatiitei zvinhu zvinhu zvinotsaudzira muupenyu tisange bata vana nenzira dzisakarurama vana vari kutikwakanganisa vasati vasvika kunyanya kuvanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti anga ava mai isati yasvika mamwe emashoko aiva arimo imomo ne isusu ana baba nana mai kuti tinge tichiisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastrits umo kuti tione kupedza dambudziko iroro kuti vabereki tirambe tii pamwe chete tigone kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura nepfungwa dzekurara mari mumugwagwa mwana iyeyo ramangwana rake rakatodzima.
Aiwa batai makadaro, regai timbotora muteereri batai zvenyu makadaro sa.
Yebo ke lapho ke sixoxa lo mxuli umnumzana Alec Macheso, njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga lami kuyangamukela ngalesi sikhathi.
Ye mbani engikhuluma la?
Ukhuluma lo Mukitanjamba osewange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahleni?
Ekuthe kuzame ukuthi izulu like lakhinga sesendizana leshithi nxaye lakhe sathola i-cyclone Ida kodwa hayi amathe kubani.
Yebo ke awungasithi fahlafahla owakhumbona.
Siloku sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho esezatshelwa nje ukuthi kuzaba lo monakalo, kuzaba nezulu kodwa sengibanga lutho. Andiyabona ukuthi uhulumende wethu kazange abalele loko kati ukhuluma ngokuthi ngoba ama warning cyclone ayizayo le yanga kathi sokwenzakala izinto lezi zabengesilanda ba lakho sekungenele abantu abanika udla lokunye ama donations kulapho ubona khona ukuthi izanufiye lapho kule mali khona lokudla izanufiye siyasebenza lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulanto enjalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla. Njalo lokho esithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimanimane obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi. Ngakho ke lo sizayimukela leyo mbiko kodwa sithatha ngokuthi mhlawumbe liqiniswa mhlawumbe ayisiqiniso.
Ya kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyenzakala kwezinye indawo akwenzakali kodwa anti abona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona abayiwo abazathumela umbiko bethi lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo siyazisho ukubona nje ukuthi inizokubeka amanga.
Yebo ke ayisibongile kakhulu umbono wakho. That listener there from Mwange in Matabele North, he's saying he's worried about the diversion of food, of aid. And I was just telling him that yes, we'll, maybe, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOA. Shona, we have Boaz Jayaguru. Arkusi, tunokwa saiba bashe ro, se munu, anoteverwa necha unga, chevanu. Albert Kushaya, arkusi, dai maramba makadaro wa macheso, kuzizi sao vechi diki kubatsira va wirwa nedambu ziko. Fortune Guguza Chipanda, arkusi, I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushaya, I'm watching you from Madeni, KwaZulu Natal, kuno ku South Africa. Munyaradzi Chirubvu, arikuti I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayaguru arikuti ngavanyore chimbo pane zvavaona ndo zvandambovabvunza vakati ivo aiwa chimbo chiri munzira. Onias Ndoro arikuti please call me ndovaisa namba dzake. Boaz Jayaguru arikuti vanhu vanorambira masabhuku and havasisina vanoteerera. Onias Ndoro ada kupinda muchirongwa Weston Muodzi anzi tinotenda zvikuru vamacheso basa guru ramuri kuita dai mwari vakubatsirai kuti kwasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti macheso utori bo ticha tenge music yako ma street takutotenga direct from the studios. Vamacheso muripo herabo.
Ya zvanzi yangu.
Ehe, pane vari kukubviga ipana apa vari kuti hanzi pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai. Asi vamwe vari kubvunza iye zvinezvi ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepirates kuti iri kuuraya sei music industry yenyu tomboenda henyu kwamurimi.
Chokwadi hazvanzi yeziki taitorera kare yaitorerwa kusebasa risina kuhunu sebasa risina zvarinounza mupundutso muupenyu hwedu asi ndirikutenda hangu ne mashoko avo mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvinhu ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini zvinhu zvandiri kuitira nyika kuti inge ichitorawo tatu papo zvidzidzo aka ndiuda kuti nditende ava vanga vachiisadzenaavo asi todzokwanzi kunhau dzepirates iyi izvinozvi ukatarisa maartist takutozisa urombo vamwe vedu takadai so nekuda kwekuti tairarama nekutengesa kaburi tawo ndiyoisa tairaramawo kubva ipapo kubva mukutengwa kuwadzasi izvinyo zvakuisina zvakaita saizvozvo zvakuwanikwa kuti music yakuwanikwa iri mastudio vanhu vangoti akangotenga CD akutongobhena kutobhena akutongopinda studio akutongotengesa anthen haagwaakumbosvii kana kutodii inini vachona artist nditosvika ipapo anotonditengesera ini ari kunditengesera basa rangu ka zvisina chariri kuudza kwandii ilidas piracy yatikwadza nokuti dai mwari vachigona kupindira ipapo ne vanoita mitemo tivange vachidii vachiona kuti nhumbu dzakafanana naidzodzo dziri dzidii dzichibatwa dzopuhwawo murango wandi mutongo zvavari kuita izvozvo kuti vana vedu chaivo havachapindi nezvazvo zvemizinoz vangozviona sezvinhu zvisina chazvinoudza kuti akutouraya indastiri yachona nende vakawanda vana vane zvipo vanonge ndichidzidzisana navo ndichivadzidzisa ndichivaonesa apa ndiri kushishe kuti vake art center musha zvitungiza tione kunge ndichidii ndichidzidzisa vana vane zvipo nekufamba vandinoita nebasa munzvimbo dzakasiyana-siyanawo uye nemachinoita chiita vetipi zvangu munzvimbo dzakasiyana-siyana ndinosanganidzana nevana vakadaro ndinoza kuti mwana uyu anoimba mwana uyuimba kuti ndamukwanisa pana iwowo ana aaa rakajeka kuburikidza nemimanzi iyoyi asi hazvichagona kunge zvichiitika nekuti vana vangoti hazvino hazvinobatsira izvi kana nechimwe chete hatiisina kwataa kuwana mari seyataimbowana kare pairesi isati yaveko
aiwa mumbobata makadaro asi patinodzoka tinoita kuzokubvunzai kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana mazhandre ezin dancewo nezvimwewo muri kubatana navo here panyaya iyo yecyclone Idai asi batai henyu ipapo timboenda kuna sisisa tozodzoka kwamuri
right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom he's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that, or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani in Chipinge?
The situation on the ground is a bit dicey, but to be honest, in terms of the formal donations, what we are seeing is that it is organized. The chairpersons of the Civil Protection Unit, the district administrators are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Programme. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot deny, confirm nor deny that these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of those of that information might not be true. Perhaps it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge. My team went to Chipinge, and they were with Babali Kumachoso and the Red Cross. They were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, some you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we have seen is that we can confidently say some of that information is being kept with by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have two... We have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee, and that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid a situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always creates, compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid that kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is kind of accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the district administrator, and based on your profile, you are then are put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, Tirukunzwa Panem Tereri. Hello.
Hello, Makadi, this is Marvel.
Tiriwadi Makadiko.
Tirinani Zebe.
Ehe, Taura, and you starting in a quamuri motus of Nguazinu, Tosotimnea, Maziri, Koku, Kakaro, and Dutum Pengo, a recyclone Idai.
Yes, Sarah would be made for listening to which call. You know, Kwam Tambara to Nezua, another one of the areas that are only cyclone Idai. Yes, and it's a bigger family, Uncle, it is Kwam Tambara, but and ne mana we watete wangu I did that much money as well.
Akavari muti
to save I ku escape. But mbaya yaka kukurwa yaka paradwa nemvura iyo iye nevana vakakwanisa kuenda vachienda pakakwirira. So it is a really traumatizing issue, especially kumhuri yangu.
Tinava Alex Machesu vari panapa vanga vari kunzvimbo iyo yamhino kana muri pane chamungadawo kutaura navo.
Ya inini ndinotenda zvikuru nebasi tiri kungotinzwa baba zvavari kubata ikoko. But muarea yedu takanyanya izvozvi inyaya yekuti matelesi ese akakukurwa akatakanga dzichidona zvekuti vanhu sandinotaura navo vari kuti vanenge vachienda kusango kunozvibatsira and vakwanisiye yekuti kunogona kuita outbreak yecholera. So vane desperate need yematoilet over and above vakawirwa nedzimba. So munharaunda yekwandinobva iyeyi vaikumbirise chavo zvakanyanya kuti dai nyaya yematoilet nevasina pekugara avo vakwanisawo kuwana pekuti zvinonga vabatsire kuti vawane parisefu.
Aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Tinotenda tichimani.
That's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has her relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera, because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away, and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine. Izambuzi sesithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani, so kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda, ungasitshela ke ngolimi lesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani, abantu lokhu behlulukelwe yini, sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo?
Okokuqala, i-situation yeChimanimani kade sikhuluma thina labafundisi saxoxa sabhoda sabona ikakhulu engangu lapho esifike khona. Yebo, kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo kudilika ama-toilet, kwezinye indawo kwadilika izindlu esiphinga abantu badilikele izindlu, kodwa okutshaye khona kakhulu engangu lasendaweni okuthiwa kusekopa erisithu langale kunzima kakhulu. Abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo vathi bona asemanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisizindlu. Amanzi kukhanya kwaduka kule nto bathi kule msindo wadubayo kumbe earthquake kumbe kuyini, amanzi aquthuka phansi athwala amatshe amakhulu agiqika adiliza izindlu. So abantu lakhathesi bahlulukele, abasadingi izihlobo zabo, abanye sebezitholile, abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu, abalandawo zokuhlala, bahlala ezikolo, abanye bahlala ematendeni, abanye bahlala emathethi. Kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematheni khonapho okwakulezindlu khona seza kule mnuku lamaphunganyana labantu bebhizi belokhu begebha khonapho bathi bona badinga izihlobo zabo. Kubuhlungu kakhulu okusechimanimani ngale ekupha vele isigaba sonke nje i-settlement yonke, i-community yonke yahamba lamanzi. Lapha ekupha indawo esekupha ikuphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu, uRisithu nowonde esengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu. Indawo yakhona nje yasiya vele yahamba yonke akunalutholiseleyo. So i-situation esengapha inzima. Kanti ngivumelana layo lomlaleli ocingweni ukuthi kusenkule mizamo eminingi kakhulu senje sibona. Siyabonga inhlanganiso zonke labantu bonke abaphakamileyo ukuzoncedisa. Sibona wonke umuntu khona lapha inhlanganiso eze-UN lama-local, wonke umuntu uzama ukuncedisa. Abanye bakhona kanti kade besilabo bebhizi bezama ukuncedisa ukuthi kufakwe izambuzi ukuze ngenqabele imikhuhlane njengabo-cholera. Abanye labanye bebamba lapha abangazama ko abangancedisa khona oyinto etshengisa ubuye into enhle kakhulu etshengisa ukuthi njengamazimbabwe sonke siyanelisa ukuthi ke sibambane sincedisane ngoba ingozi ehlele abantu bethimanimani chipinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi besavumelane ukuthi le ayizisiseki kahle kahle kufuke kuncedakalaleli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi adubuka phezu kwentaba ageleze siza phansi so bekungena ndlela yokuthi ubaleke kwesithembu zaqansa intaba uyegatshela izulu ngoba amanzi avele asuka khona ngalo kumele ubalekele khona egeleze size sifulene esehla lezindlu so yinto esishiya nje kuNkulunkulu esithelethi isimanga esaziwa nguNkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologist akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimani indaweni yabochimanimani chipingi kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokho esikhesa kukubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izachezeka kasi kwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina ayisoma makomiti kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu liba abahluphekileyo engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esekulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhonada labo futhi ba-traumatize sesicoce abafundisi ababema-churches imanikaland ukuthi babuye lapha bazoxhasa abafundisi laba bakugrawund ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besenzani begcina abantu abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele baphinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo okuzika lokulila i-commemoration yalaba abantu abachathileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi basike lokho kuthiwa yokuba le-closure kulokhoaaleyoakunye bakwamukele njengoba kunjalo
Hey, hayi sibongile sesizanika umnumzana Macheso ithuba he was just outlining how the churches would work there and the services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, muchipinda henyu mukupedzisira ndozoti ndofunga izvino zvimaneta maakuda kunorara asi vamwe vazhinji vangangoti mbotitsenureiwo mbijana kamwe karwiyo kekungoti vanhu vachitipedzise hedu programu yedu vachiziva kuti shuwa ndibaba Shiro vari apa. Hello.
Vari kutaura.
Ehe.
Kutenda uye nekuti vange vachiziva pandinire kuti Red Cross isangano rakamirira richive nechekuita nezvematongerwo enyika richive nechekuita nezvemapato enyika zviitika isusu tinoshanda seRed Cross takamira takadaro kushandidzana nehurumende yenyika yatiri riita samo nyika dzinosvika dzimu188 kwairi ikoko inotoshandidzanawo nehurumende yemunyika mairi isusu pamamiriro yedu hatilei nechekuita neraundi zvepolitics hatifanike tiikoko seretros isusu atinenge tiri kurumira kudzenge tichibatsira vaingirwa nematambudziko pangava pahondo patinenge tiri tine flag yedu isusu seretrose tinenge tiio tichibatsira nekurapa vanenge vakuwara nyange paita hondo patinenge tiine flag yedu hatii apa tinenge zvinenge pachidii pachikwadziwa vanhu vaka ungodakuti ndingoti isusu nebasa redu ndikupa kutenda zvikuru seretrose nebatsiri vatiri kupuwa tichipfuudza kune vari
Aiwa nguva yedu ndiyo yadyana ndaida kuti mutiimbire babasharo asi nguva dzedu dzadyana napo tanga tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Machesu akabatana iyo nesangano reRed Cross Star.
Yes, and thank you, Reverend Angleton Sibanda, with so much information, very information laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Musitandegir.
And I'm Marvelous Klanganyahuye. Good night. Let's meet again.